Mutongi wedare Justice Munamato Mutevedzi, vabata shambane moswa yekura ya Tapiwa, uye Tapiwa makore senior anove baba mkuru wemufi, abatwa nemoswa yekubatsira kuponda. Vachitaura mushure mekubatwa nemoswa kwevaviri ava, baba vemufi vamunyaradzi makore, vatiwo kunyange vaviri ava vabatwa nemoswa, chinorwadza ndechekuti mwana wavo achadzoka. Amai vatapiwa, amai Linda Mnyori vati, vanovimba kuti zvaitika mudare pamwe nechirango chichapiwa, zvichavanyaradza. Rimwe gweta revasungwa muzvare Mutsa Chivandire vatichasara kuti vaviri ava vasvitse kudare zvichemo zvinoita kuti vapiwe mutongo wakareruka. Dare rabata shamba nemhosva mushure mekunge abvuma kuti ndiye akapamba mwana akaenda naye kumba kwamakore senior uko akanomumwisa kachasu ndokuzomucheka musoro makumbo nemaoko achibatsirana namakore senior vachiita zvekuromba kuti bhizimisi ravo ribudirire. Dare rati umbo washamba hunoradza pachena kuti ndiye akauraya mufi uyewo mbatya dzaakashandisa dzaive neropa dzakaunzwawo kudare seumbowo. Vatiwo kunyange ruoko rwamakore senior rusingaoneki zvakajeka pakuurawa kwemufi, pane umbo unoradza pachena kuti akabatsira pakufa kwake nekiita zvinhu zvakaita sokutenga kachasu kaakamwiswa pamwe nekushandisa imba yaakachengeterwa asati aurawa usiku hwa27 Gunyana muna 2020. Mune imwe nyaya yange iri kumatare, dare reelectoral court rati magweta evari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaSavior Kasuku here neava Lovedale Mangwana vari kuda kuti vasabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vadzoke kudare musi wa7 mwedzi unouya. VaMangwana vari kuti vaKasuku here vasabvumidzwe kukwikwidza sezvo vasiri kugara munyika. Mumwe ari kushanda navaKasuku here vaWalter Muzembi vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa navaMangwana mahumbwe.
So hazvimise zvetiri kuita isu zvokambena kuti vaKasuku here vapinde muofisi musi wa23 August. Zeki kita basarayo ichaprinda ma ballot papers nomusoro wakaSkwere wakaisvonaka chaizvo changoonekwa ega kuti mufana ndiye ari redi kumhanyisa nyika kinda mberi ndongupatirire zvino.
Mangwana, Zimbabwe Electoral Commission inotarisirwa kuburisa mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzeparamende nemakanzuru mugwaro rehurumende reGovernment Gazette. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Mangujah.